mumashoko avo kuvagarivemo Harare avatura nhasi kana kuti State of the City Address, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati chinangwa chavo ndechekuti mari inowanikwa nekanzuru yeHarare ichandiswe nemazvo kusimudzira mabasa ekanzuru.
Dzoda kugadziriswa muguta reHarare inyaya yemvura, nyaya yekutakura marara, nyaya yekuvanhu pekushandira, vanhu pekugara nepanhu pekuitira zvavanoita nemaoko neatinotiwo mabhizinesi, nekutiwo pakurapirwa vanorapwa papi. Saka toda kutarisa kuti hatinoti iyo muchidimbu service delivery tichange tichiimprova service delivery through nzira dzekuti mari yatinowana tinofanirwa kuiwana toishandisa nemazvo.
Vamafume vati dambudziko guru ravari kusangana naro sekanzuru kuwana mari yekushandisa kuzadzikisa zvinotarisirwa neveruzhinji.
Revenue tatichifanirwa kuwana mari sekanzuru tinoiwana kuvagari, tinoiwana kuhurumende, tinoiwana kuzvikwereti. Mari inobva kuhurumende kwauya zvipururu semari, zvitokotoko zvichoti zvokuti unoshaya kuti woita sei nayo. Yekungoravira inyaya yekuzorwa nhopi pamuromo wondyi wonzi wadya. Tiri kutadza kushanda nezvimari zvavari kutipa. Mari inobvawo kumaresidensi yese iri kuuya, but iri kuremerwa nekuwandirwa nekuti iri kuluza ine value. Zvehurumende yanga ichifanirwa kutipa 2 billion padevolution, yangotipa 73 million as of June. July yanga ichitichatipa 91 million. Saka zvishandi yatakolekta kumaresidensi kusvika iko zvino i15 billion isachifanirwa kukorekta 28 billion. Imwe yacho yabva yaenda kuzvikwereti zvanga zvagara zviripo.
Vatiwo chimwe chiri kudzorera mabasa ekanzuru kumashure kusava nevashandi vakuru vanotungamirira mabasa ekanzuru vakakwana, vachiti vanoda kuti kanzuru yavo ipiwe masimba nehurumende kutsvaga vashandi vekanzuru pasina kushanda nebazi rinoona nezvematunhu sezviri kuitika pari zvino. Panyaya yezvibvumirano zvisingatsigirwi nevagari, vamafume vatova vasi kuzorega kanzuru yemuHarare ichitorerwa mari yebudiriro yematunhu kana kuti devolution sezvakavimbiswa nehurumende pachibvumirano chakonzera mutauro chegomba remarara rePomona Dumpsite.
Kupomona isusu nyaya iyi tatopedzerana nayo, hatisi kudzokera sure, hatisi kuzopa munhu mari yekuti atore marara edu. Ngaakangamwe, tiri kungoenda mberi tichiita zvinhu zvatinofanirwa kuita. Hatipi takabhadhara marara edu. Shuwa vanhu vangapa nyika yose vaakuteerera nemabapu marara evanhu vanogara muHarare. Zvinoita izvo.
Kanzuri yanga iri kunetsana negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo pamusoro pechibvumirano chiri kunzi chakaitwa neguta reHarare neimwe kambani yekuNetherlands yeGeorge Nix BV, icho chinosungira kanzuru kuti ibhadhare mari inosvika zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica pazuva kurasa marara kupomona. VaMoyo nemutevedzeri wava Mai Marian Chomba havasi kudavira nharembozha dzavo kuti tinzwe divi rehurumende. Nezuro mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura pakuradzikwa kwevaive gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidhau vakashoropodza kanzuru yeHarare vachiti yaitungamirirwa nevanhu vanoda kuzvipfumisa uye vasinei nebudiriro. Asi vamafume vatiwo vaMunangagwa nebato ravo ndivo vauraya nyika sezvo vatadza kusimudzira upfumi zvinozoita kuti zvivewo nyore kuti vakwanise kuita mabasa avo. Vaimbova meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vatiwo vagari vese vemuHarare vanofarirwa kubata pamwe chete kusimudzira guta.
Mugari wese wemuZimbabwe mumwe muHarare ngaaone kuti pake panokwana ndepapi. Patarwa nyaya yemagariro, nyaya dzemarara, nyaya dzemvura, vatawa nyaya dzekumiripo inopinda mukanzuro. Kana munhu wese uchiri wakazvimirira pauri uchiri handisi kurasa marara uchiti mari iri kufanira kubhadharwa kumwedzi mwedzi wega wega uri kubhadhara, uri kutamba kutamba chinzvimbo chako, umire pachinzvimbo chako nomashandiro azvofanira kunge zvichiita. Chanetsa ndechekuti pese pane ari chaari kuita hapasi kuonekwa kudiso yacho, hurumende, vagari, kanzuro yacho. Munhu wese ngaamire paari averengwa achiita basa rake panzou yaari ndokutoti tiwane guta redu zvarakanga riri, tidzokere guta ratinoda ratinoshuvira.
Varubi na Kili vanoshanda nerimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vatiwo vafara kuti kanzuro yaratidza kuti iri kuteerera vagari asi vati kanzuro inofanirwa kugadzirisawo kuona kuti mari dzese dzinofanirwa kupinda mukanzuro dzapinda
maonero edu ndekuti pane vamwe vanhu vanofanira kunge vachibhadhara zvakare mitero inoita kuti kanzuro ive inowana mari ndingape mienzaniso zvupo pachezvayo zvupo uyezve nemakombi aya mukavatarisa pavakauya makombi aimbobhadhara mitero yekushandisa tingati marenki ekanzuro mukabvunzurudza kuzupo chaiko naizvozvo pane ino nguva havasi kubhadhara kana masisendi zvaro kuguta reHarare saka tingati ndo tingati chinhu chikufanira kunge chichigadziswa neguta reHarare pachinguva rinoti marevenue leakages kurasika kuri kuita mari muguta nekuti mari iyoyo ndo mari inokwanisa kunge ichiva inozogadzirisa mamwe matambudziko meya vaedza kutaura nyaya yerufaro marketing vataura zvakare nyaya ndokumwe kuri kurasika mari vakataura nenyaya yedzimwe zvingati midziyo yakatorwa ikaenda pasina mari dziri kuuya
mumwe mukuru mubandiko revechidiki mubato rezanupf vataura ikandishaya vati zvataurwa nekanzuro nhasi ndizvo zvavanotarisirwa kuti vagare vachiita asi vakati nekusafambisa mari zvakanaka hapana chinobuda
kuira kwekanzuro ibasa ravo ravachiita ende tinorwisa kuti kanzuro inofanira kunge ichitoitira izvozvo vanhu haisi kuzviita nekuti iri kunzwa tsitsi dambudziko rinongovako kukanzuro nderekuti inotungamirwa nematsotsi inotungamirwa nevanhu vanobva kumapato anoraramiswa nekutambura kwevanhu noreva bato reCCC noreva bato reMDC saka dzingave shungu dzekanzuro kureva vashandi vekukanzuro kuti vaitire vanhu zvakanaka asi mwoyo neshungu dzemakambera acho anoita kureva kanzuro ndezvekuti vanhu vatambure vatuke hurumende
kanzuro yatiwo inoda kuderedza uori uye iri mushishi yekugadzirisa kuti mitero yemvura marara nezvimwewo ibhadharwe pamadande mudande kana kuti digitalization vatiwo vachakurudzira kuvakwa kwemadhamu matsva kuti vagari vawane mvura inovakwanira ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.